Bato redu rinonzi Build Zimbabwe Alliance and taka register bato redu muna October gore rapfuura pane zvatachiita edu ichinyararire asi chikonzero chekuregister bato redu hachisi chokuti tingowanza mapato ayo asi chatoda kuita ndechekuti vanhu tikwanise kunangana nenyaya yekuti tinogona here kuita yatinoti leadership renewal kubva pamusoro kusvika kuzasi kubva kuexecutive kwana president uku kuma members of parliament kuma councillors and so on because that is really what our country needs. We need new leadership munyika medu. Saka program yedu yatainonyanya kufocusa on kubato redu ndeyekutraina maleaders. Identify, train my leaders, my MPs, my councillors. Kuitira kuti tisazove zvakare nema leaders atinoti haasi kuziva zvaari kuita. Asi ma leaders anenge ari prepared kuti vadeliver zvinhu zvavanenge vapromisa.
Vamwe vari kuti muri kuumba bato idzva panguva yekunge mapato anopikisa ari munyika ari kuedza kuumba mubatanidzwa wokuumba bato rimwe chete richakwikudzana nezanupf. Madii kungopindawo mubatanidzwa imomo?
Ndokutopinda kwacho mubatanidzwa wacho naiwoyo nokuti pane vanhu vatinomiririra isusu vanofanira kunge vachipindwa muutungamiri. Nyaya iriko kumusha kwedu yezvino ndeyekuti muchanyangwe mapato ariko yezvino kuti avo vamwanhu vanga vasiri kufarira zvematongerwo enyika nemhaka yemaitirwa azvo vapinde zvakaoma. Nekuti unoona kuti kusarudzwa kwevanhu mumapato umu unosvika wobvunzwa nzanzi wanga uri mubato rino iri kwemakore mangani. Hazvinei nekuti unogona basa rako here aiwa asi wanga uri mubato rino iri kwemakore mangani. Asi ukatarisa dambudziko ririko kumunyika kwedu yezvino ukatarisa iyezvino mvura yanga ichinaya izvozvi ndandiri muzimbabwe izvozvizvi uchiona kuti mvura inonaya hauchafambiki nzira dzangove nzizi nemhaka yekuti vanhu vatinawo vanenge vachinzi macancellors vanenge vasingazivi zvavari kuita nekuti vanenge vakangopinzwa nemhaka yekuti vanhu vemusangano. Zvino nyaya iyoyo inofanira kupera. Saka isusu zvatinoda kuita ndezvekuti ngatichinjai masarudzirwo evatungamiriri ende isusu we are open kuti taura nemamapato kuti aiwa izvi ndo zvatinofanira kuita ecoalition around kuti tiite make sure kuti tine the right leadership in place.
Muchapinda here musarudzo dziri kuitwa gore rinoya Dr. Manyika?
Muchireva inini here kana kuti
bato renyu?
Bato redu izvozvizvi tiri mushishi chaiyo chaiyo yekutraina zvandaitaura zvekuti kutraina vanhu vachamirira maconstituents akasiyana-siyana nemhaka yekuti munoziva nyaya iyi iye zvino hama yangu haisiri nyaya yekuti kutsvaga kuda zvinzvimbo kana kuti kutsvaga kuda simba asi kuti toita sei kuti nyika yedu ivakiwe uyezve kuti pane platform here vamwana avo vanga vachiona kuti zvinhu zvepolitics izvi kunongoda matsi vanhu ndezvechitsotsi yemusono saka vanga vasuduruka manje kana kukasuduruka vanhu vakadaro vanhu vanopinda muzvinzvimbo vanhu vanenge vasingavimbiki. Saka isusu chatinoda kuita ndechekuti pave neinstrument yekuti vanhu vatinoziva kuti vanoda kugadzira nyika yavo vanoda kushandura zvinhu vakwanisewo kupinda ndio chete machinji shanduriro atingaite nyika yedu.